Mount Zion music.
Yeah, daddy go 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 go. Imishanyu muri kutwatsika mazai. Apa vana vangu vari kudarira mangai. Vandino kwereta wandini nokupai. Murambi, maveji mujembi. Musazoti vanhu vakaipa maroiwa. Usazota kuyeuka bakoria wanaiwa. Chifaro wakandifara. Ndakange ndakuvimba ufunge manyudzi wakandinyudza. Achipere mushe garawa. Zora chikwereti zawira chikwe.
Ingadaiwa.
Zora chikwereti zawira.
Andive pano
Zora chikwereti zawira chikwe.
Uzateurengano.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Tasangana muini achi ota pizza for dinner.
Apa ini kumba vari kuseva muto. Danchi totwa ka change kuitira zuko.
Tasangana batiri virira kendora zondi dina. Oh, rangara kanyurwa jese hozhaka wanda. Shaka pura umari yangu. Chivaro wakandifara. Ndakange ndakuvimba ufunge manyudzi wakandinyudza. Achipere mushe garawa.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Ingadaiwa.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Andive pano.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Uzateurengano.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Kuita munhu kuita munhu wepi
usingatore mari dzevamwe.
Zora chikwembi
ndokupai
ini ndinokunyadzisa
garawa.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Ingadaiwa.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Andive pano.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Uzateurengano.
Zora chikwereti zawira chikwe.
Republic,
we are
Well.